manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mauto aifanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerimwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nedzimwewo nzira asi iyaye dzekupa rubatsiro zvaifanira kuti zvitungamidzwe seiro sangano reUnited Nations, the World Food Program, the UNICEF nevamwe vane unyanzvi.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park, Rockville. Tichipembera semaZimbabwe takasangana tichandara tichionana tichabhabhati yedu yekutanga yemugore ra2019.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu eManicaland nemasvingo ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. United Nations inoti kuwanda kwakaita mauto munzvimbo iyi kune njodzi yokutora kodzero dzevanhu dzemadzimai nevasikana kana hurumende ikasatora matano ekuona kuti mauto aya adzidziswa kukosha kwekodzero dzemadzimai nevasikana. Gwaro reUnited Nations iro rakaburitswa svondo rino nehofisi yemumiririro waro muZimbabwe rinoti madzimai nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu vari munjodzi yokutorerwa kodzero dzavo apo vanenge vachipiwa chikafu nerubatsiro. Mauto akatora basa rekugovera chikafu nerubatsiro kuvagari vechimanimani nechipinge mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vezvematongerwo enyika vakange vopindira mukugoverwa kwechikafu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opam Chinguri Kashiri kuti tunzve pavamire negwaro reUnited Nations. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti zvakakosha kuti mauto pamwe nevanhuwo zvavo vari muurongwa hwekugovera vanhu chikafu vadzidziswe kuremekedza kodzero dzevanhu munzvimbo dzavari kushandira. Vamavhinga vanoti zvakakoshawo kuti madzimai nevasikana vazivewo kuti chikafu chavari kupiwa ichi hachisi kubva muhomwe yemunhu anozoda kuitirwa tsvete uye kuti vamhangare vanhu vanoda kutyora kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRechoto weStudio 7.
Hongu nzviro kwazvo kuti panoitika pataona yakaita setaona yekuchimanimani neku anogona kudaro kuti panenge pachishanda vechiuto vanhurume vakawanda vachibatsira kumadzimai nevanasikana vanenge vakauyiwa nedambudziko, panogona kuita rumbiro iyoyo yekuti vakwanise kupedzisira voti kuti vawane chikafu. Vanenge vonzi tipei zvakati vachimbunyikidzwa zvamwe zvinogona kukwanisa kuti varikakazviona zvakaitika zvakarezve dambudziko iroro kuchingwizi kune vanhu vakatamiswa nemafashano emvura padhamu retoko mukosi. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitorwe neudzamu hwazvo nehurumende itore matanho ekuchengetedza madzimai nevanasikana vari kunzvimbo yechimanimani yechipinge kuti vapuwe batsiro pasina tarisiro yekuti zvichida vangabunyikidzwa kana kubvezetedzwa kana kunyengedzwa zvichida nechikafu kana nezvimwewo zvingapuwa vanhu kuti vazopedzisira vapinzwa munaka yechireva.
Vamavhinga, munoona sedanho rakanaka here rakatorwa nehurumende rekuti kupuwa kwechikafu ichi kuvanhu vari kuchimanimani nechipinge kunge kuchitungamirirwa nemauto?
Kwete, mauto aisafanira kutungamira kupuwa kwechikafu nezvimwe nerumwe rubatsiro. Mauto aifanira kubatsira nedzimwewo nzira, asi nyaya dzekupa rubatsiro dzaifanira kuti dzitungamidzwe iro sangano reUnited Nations, theWorld Food Programme, theUNICEF nevamwe vane unyanzvi vanoziva maitirwo azvinoitwa, uyezve vanoziva kuti kana pasina pane dambudziko rakadai kodzero dzemadzimai nevanasikana dzinochengetedzwa nenzira dzipi, nekuti iko zvino kana zviri mumaoko memauto pange pasisina mukana iwoyo, nekuti mauto havana unyanzvi hwekuziva mapirwo echikafu nekuchengetedzwa kwekodzero nezvimwe zvakanakira vanhukadzi nevanasikana vanenge vachiita basa ravo vasingaoni zvimwe zvakadaro zvekuchengetedzwa kwemadzimai nevanasikana.
Sangano reUnited Nations vamavhinga riri kuti izvo kune vashandi vanosvika zviuru zvitatu vari kubatsira. Zvii zvingaitwawo kuvashandi vava kuti vange vachiziva kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana hadzifaniri kunge dzichimbunyikidzwa?
Chekutanga ndechekuti vasati vapa kana kuti iko zvino vasati vanyanya kupinda kuenda mberi nebasa vanofanira kuti vaziviswe vachidzidziswa nevakuru vakuru vanoziva nezvekodzero kuti munzvimbo mavari matambudziko arimo akamira akadai akadai akadai. Iyezve vakuru vavo vari kushanda munzvimbo idzi zviuru zvezvemataura izvozvo mukoma vanofanira kupa mukana nekuzivisa madzimai nevanasikana kuti kana pakaita dambudziko rakati rinofanira kumhanyarwa nenzira ipi, kana paine wechiuto kana mupurisa kana muwani zvake angazoda kukumbira kana kuda kutsotsa vanasikana nemadzimai ngavazive kuti vanoenda kunaani kunomhanyara nyaya idzodzo. Nekuti dzimwe nguva vanenge vasingazivi matanho ekutora vanenge vachifunga kuti zvichida rubatsiro urwu rinouya nemuripo, saka vanofanira kuti vaudzwe pachena kuti aiwa batsiro rwabva kwakasiyana siyana ari kuda muripo, kana pairi anda kukubvezetedzai kana kutsota vamharai kwakati nyaya iyoyo ikwidze kumusoro. Vanhu vanenge vaita izvozvo vabatwe nemutemo vobviswa munharaunda.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Joto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu akapoteredza Washington DC kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichinakidzwa pazororo reEaster. Kuchange kuine machikichori, vanhu vachidya nyama yekugocha, kunwa pamwe nokuridza mimhanzi. Mushure mekutandara muPotomac Park, vanhu vachaenda kuSilver Spring Manheru, uko kuchange kuine dhindindi richikokerwa naDJ Tau uyo anogara kuPennsylvania. Mumwe wevari kuronga gungano iri, muzvare Roweside Dendere, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo gungano iri raita masanga nekupemberera kwezuva rekusununguka kweZimbabwe uye neEaster, chikonzero chegungano iri ndechekungoti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane sezvinoitwawo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Nhasi mhuri yeZimbabwe iri kuungana kuMaryland kuPotomac Park Rockville tichipembera semaZimbabweni, takasangana tichandara tichionana tichiita barbecue yedu yekutanga yemigore ra 2019
chikonzero chekuungana ndechei
kuwadzana kwemazimbabweans nguva yatanga tiri kwangu nechando chakawandisa ezvekwakudziya saka tinge tichida kuti tiwadzane tichionana tichikurukura tichingokurukurawo magariro atakaita munzvimbo ino nekufungawo vamwe vedu vari
chii chamunenge muchiita zuva ranhasi
zuva ranhasi kuchagotywa kuchabikwa tichange tichitengesa zvinhu zvekuzimbabwe tichange kuna DJ vacharidza mimhanzi yekuzimbabwe tichange tine mhuri yese yekuzimbabwe yakasununguka iri muwashington dc tichiziva kuti pane vamwe vari kubva kupennsylvania vamwe vari kubva kunew york vamwe vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana tese tichange tiri pamusha wepotomac park nhasi
vakaronga gungano iri ndivanani
gungano rakarongwa newedu DJ Tau ndiye anova anogara achipa mafaro kuvanhu vose vari munyika ineyi anosanganisira East Coast yese anofamba achiridza mimhanzi yake ndiye mukuru wekuronga izvi kwozouya Mike Kwerere vanogadzira chimukuyu chinonaka zvekunaka zviye chekuzimbabwe ndivo vamwe vevarongi vacho kwozouyawo ini pano ndiri kutaura tinonzi Tisu African Goodies Tisu African Goodies Tisu tiri vatatu takaronga mafaro aya kuti vanhu vauye vazofara nekupemberera vari panzvimbo imwe chete
tinoona kuti gungano renyu iri rakarongwa weekend imwe chete nekupembererwa kweindependence yezimbabwe zvakabatana here
semazimbabweans tinoremekedza independence yedu asi gungano iri rabva raita kuti raita easter raita independence raita first weekend futi yekudziya kwekunze mukati menyika yeamerica saka zvese zvakangobatana semazimbabweans tiri kungofara hazvina chinango chekuti takanatofarira chakati asi tiri kungofara takaungana
kana tikauyawo iko gogo chii chatinofanira kutarisira
pamunosvika muchawana tichitengesa mazo ecrash ekuzimbabwe tichange tichitengesa huku hwezviyo tichange tichitengesa kune vechidiki mathings maputi mauni maputi zvese mabiscuits malemon cream maheu hapimo mumhare hapana chekuzimbabwe chatisina migoti matombo chaiwa ekukweshesa manga tinawo
avo vanga vari muzvare rowesai dendere vachitaura vari parunare vari kuno kuamerica tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weamerica vadonald trump vakambotanga vazvirova dundundu vachiti gwaro rakaburitswa navarobert mueller rinoratidza kuti hapana zvavakaita pamhosva yavakanga vachipomerwa yekuti vakashanda nerussia mukupindira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 asi mumatwitter avo vatrump vari kunyomba vose vakapa umbowo kuna vamueller chikoro checolumbine high school chiri kurangarira nhasi kupfurwa kwakaitwa vana vechikoro gumi nevatatu vakafa mudenver kucolorado muna 1999 yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganyahuye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tina pastor rebecca makai avo vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita zororo reeaster tinokuchingamidzai nemufaro pasa makai mungati sana nguro kuti zororo reIsa rakakosha sei kumaKristu nevanhuwo zvavo.
Zororo iri reIsa rinoreva nyasha dzatakaitirwa naMwari takanga tisingakodzeri kuti tinzi tava neukama nekuda kwokutadza kwakaita munhu pamberi kwaMwari, paMwari kwatinoziva kwakaitika pana Adam naEve mubhuku yaGenesis chapter 3. Takanga tisingakodzeri kuti tizonzi vana vaMwari kubva pakutadza kwakaita munhu, munhu wese akabva angowira pasi. Asi nekuda kwenyasha dzekuti Mwari wakatipa mwanakomana wake mumwe chete anonzi Jesu Kristu, anouya ndiye akauya akafira akatakura mhosva dzedu dzese, kureva kuti chero wanga uri mbavha kana wanga uri mhondi kana wanga uri chifeve kana wanga uri tsotsi kana wanga uchinyeba, Jesu unoti iye iwewe you are acquitted, kana kuti yatinoti pachirungu discharged by order. Ndatakura umbavha hwako, utsotsi hwako, kuipa kwako, zvakaipa zvako zvese zvaapandiri. Wanga uchifanirwa kuti udimburwe musoro nelife sentence yawanga wakapiwa, anochidimburai wangu musoro Jesu. Saka tiri kutenda nyasha idzodzo dzekuti wakabvuma kugara pachigaro chekuti iye asi panzvimbo yekuti isusu tisi. Ndokusaka tichipemberera zuva rinonzi Easter. Ndochikonzero chatinotenda Mwari nacho kuti takayananiswa naMwari isu vakanga vasisina kodzero yekunzi vana vaMwari.
Zororo iri rinotanga rini uyezve richizofamba sei?
Tinenge tichitarisa Jesu paye paakatengeswa nomudzidzi wake anonzi Judas, tichirangarira zvose izvozvo, tichiona Jesu ari muGetsemani achinamata. Musi wechishanu izuva raanenge achienda kunomira pamberi pemadare, achienda kunotongeswa, achisvika pakuzonzi wakunoroverwa pamuchinjikwa. Zuva rechishanu kupera kwaro Jesu anenge ari pamuchinjikwa akarembera, watakura zvose zvakaipa zvedu. Zuva resondo ndo ratinoti zuva rechitatu, ndo ratinopemberera kumuka kwaJesu. Saka zuva rechitatu izuva remusi wesondo, ndo ratinenge taakupemberera kuti vadikani, onai chekutanga taitwa inonzi pachirungu reunion naMwari kuburikidza nekumuka kwaKristu. Pakafa Jesu nesuwo takafa muzvivi zvedu naJesu. Paari kumuka Jesu nesuwo tiri kumuka muupenyu husingaperi pamwe chete naKristu, sekutaura kunoita bhuku yavaEfeso.
MaKristu pazuva resvondo vanorangarira sei zuva iri?
Musi wesvondo izuva rekupemberera. Tinopemberera zvinotyisa nekuda kwokuti tinoita kuti tipemberere chikonzero chekuti tapiwawo status. Isu vanga vasisina status, vanga vachinzi vakafa, vanga vachinzi vafa vanofanirwa kufa, tamuka pamwe chete naKristu. Vanga vachinzi vaya hamuchisina inonzi pachirungu identity, tave neidentity itsva. Takafanana nemwanakomana muparadzi anga akatetereka nenyika asi nekuzodzoka akusvikonzwirwa tsitsi nababa. Saka Sunday yakafanana nemwana uya paanogezeswa, paanopfekedzwa zvakare yavanoti nguo yeumambo, nguo yeupirisita, tadzorerwa mumhuri yeumambo, tadzorerwa pachinzvimbo chatakanga tisisina chekuti taakukwanisa. Pai pataenda tinonamata kuburikidza nekutsvaga mhuka dzataiuraya, mombe dziya dzataiuraya, tichipira vana sekuru kuti tiregererwe zvivi zvedu, tichienda pamatare tichinouraya mbudzi namakwai tichishandisa ropa iroro kumwaya misha yese kuti mhuri iponeswe. Aiwa, hatichadaro. Ropa raJesu ndoo rakagadzirisa zvese. Nekuda kwokuti ropa rana sekuru raidiwa gore negoreka, kana tikaita bira taitongouraya futi imwe mombe yekuti musha uchenurwe. Asipo zvino nekuda kweropa raJesu takatochenerwa nekusingaperi, hakuchadiwazve rimwe ropa. Changosara ndechekuti tigamuchire tipemberesa izvozvi. Saka Sunday dzinenge dzichitaura kuti aiwa, kana achiripo anenge achiri kutsvaga mombe yekuti agadzirise musha zvinhu zvinake, zvakaitwa namadzitateguru zviparare, taakuti aiwa, chiuya ugashiri chipo chatakapiwa naMwari, chipo chisingatengwe nemari, chipo chisingadi kuti uite basa kuti uchiwani, chipo chinopiwa pachena, hachidi mabasa ako, hachidi kururama kwako, hachidi kugona kwako. Anoti uya nezvawakaita izvozvo ndikugezese ropa rangu. Izvozvi umwe neumwe pasi rino rese Sunday tinenge titaregererwa zviri zvake. Pasi rese taregererwa zviri zvedu. Asi musiyano ndokuti unogashira here kana kuti haugashiri. Saka isu nekuti tinogashira tinenge chipembera. Saka naripo anenge achida kujoina maKristu kupembera chokwadi ruponeso runderwe mahara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai pasa Rebecca Makai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi chinochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court nguva pfupi yadarika. Uyo unorambidza kurohwa kwevechidiki zviri pamutemo sechirango mushure mekunge vapara mhosva dzakasiyana-siyana. Tinonzwa kuti mutongo uyu wakonzera mitauro yakasiyana-siyana munyika. Muhurukuro yedu tabata munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadiko.
VaMajongwe, tinoona kuti pane mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court mazuva adarika ayo. Imiwo muri mumwe wevanhu vaimbopindawo mukutaudzana kwaiitwa nemapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya iyi. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Chiri important ndechekuti nyika yedu ngatinzwisise kuti zvatiri kutaura pana pasi varaini ndezvekuti kudii. Tiri kuona nyika yedu kuti haisati yaanyika yekuti tingangonyarara zvinhu zvichienda musango. Mugore ra2015, Progressive Teachers Union of Zimbabwe yakagara pasi ikaita special conference yatakataura isu kuti maticha zvaakutinetsa kudzidzisa vana nekuti vana vanouya kuzvikoro vakadhakwa, vari kunonoka kuuya kuzvikoro kuzoatenda malessons, vamwe vanouya kuchikoro votiza, basa racho havaiti, vakuita zvemadrugs, vakuita zvepabonde vari vana vadiki. Vari kukurumidza kuita zvinhu zvinoita kuti kudzidza kwacho kusadzidzike. Saka ticha pachikoro hachagoni kuranga mwana kana kumurayiridza. Homework havaiti, chikoro chepachikoro havaiti, masipoti vanoramba. Vakawanda vane mari yakawanda kudarika ticha, saka hatigoni kuzokondrola vana vevanhu ava. Saka hatigoni kuti tigone kuti hurumende yotaura kuti hakusina mwana anobvumirwa kurohwa pachikoro, zvofamba zvokutekeshera. Zvinobva zvakanganisa zvinhu. Zvino ndo zvatikutaura kuti corporal punishment ikazi yadzidziswa, vana vanoita badiro adzo dzina, vaita badiro atibva ngemuzvikoro, nevasikana chaivo hatichavagoni kuvakondrola kuzvikoro. Zvino kana vakaita vana vechikoro vatinotya, vatichagoni kudzora kana kuranga, kungadzidziswa here kuchikoro kwacho?
Asika vaMajongwe, kune vamwe vari kutiwo mwana akaramba achirohwa anopedzisira aita senyemba iye inonzi nini isingaibvi.
Zvino vakomana kana pachikoro dzese dzikaita mbini dzese ingabuda here? Ngatitarisei mumhuri, mune muine nhini imwe chete. Pane gurupu revana 300 panenge paine nhini 5. Zvino tikati chikoro chese chevana 500 dzezoita nhini, pangachabuda chisvinu ipapo. Nyika ino vanhu vachazozviona kwapera makore mashanu, handivapi makore akawanda. 2024 muchazodudza kuti kune kusina chii chinonzi chikoro. Isu pano inemi vaJonga takakura tichirangwa kumamisha kwatakakurira. Hakuna akafa. Nhasi unototi vana ngavarege kurohwa. Kana vari vana ngavave vana. Kana tabvumirana kuti taakudzidzisa varume vakuru muzvikoro tongoti haiwa ndizvozvo.
Asi mutongo uyu wakanga usina kunangana here nevana vanenge vachirohwa nembaramatonya vanenge vaparadzi mhosva vatinonzwa kuti vapiwa kana dzingava 3K kana 6K kumatare edzimhosva uku?
Pazotaurwa mutongo uchienda mberi wakabva waita outlaw. Kureza kuti kudzimba kana kuchikoro vana havachabvumirwi kurohwa. Nekuti nyaya yacho mukanoinzvera zvakanaka. Inyaya yemwana ane 15 years akanga ari pamwana ane 14 years. Ndokunomirirwa nemaloya achinzi hazviti kuti mwana uyu arohwe. Mwana akanga arepa akanga akudifenda kuti ndine kodzero dzangu dzekuti handifani kurohwa. Asi mwana apara mhosva yerepa ndiye kuti anga akudifendwa achinzi hapani kurohwa. Saka toita sei? Vana vorepa vobva varohwi. Todzokera kuchikoro, mwana haiti basa muklasi, harohwi.
Imi vaMajongwe, zvamungakurudzira kuti dai zvakaitwa ndezvipi?
Ko para punishment ai diskuba muzvikoro ndakatombodza vamwe ndikati inene ramangwana rangu pandicha zoti ndakuda kuitawo politics ndonyai dzandicha inobata idzodzidzi opera punishment ai diski ngadzisiwe zvirimo muzvikoro hakuna musha unonzi kana todzi munyika muno mumane vashande vese mapurisa hatichaada crime inobva yato increase ngatizivei kuti corporal punishment ikaramba iripo vanhu vachiziva kuti mhanda anenge aita zvisizvo anorohwa asi kurohwa kwake harohwe kunzi anorohwa zvekuurayiwa ende harohwe nemunhu wese tinotora kuti headmaster pachikoro ndiye anorova kana mwana aita mahearing akadai akadai ochadzwa onyorerwa tsamba mumbereko odedzwa todzi mwana wenyu tamutadza takumbumuranga nekuti zvinhu zvekuti vana ngazi kana akanga aita usikanzwa anotorerwa pocket money vana ava havatorina pocket money tosiya zvakadaro here chokwadi chokwadi nyika ichienda kumawere
aiwa tinotenda zvikuru vamajongwe nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
thank you so much
manga makateerera kumunyori wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muwashington dc tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Caps United yakunda Black Rhinos 2-0. Ukuo FC Platinum yarova Wange Colliery 2-0. Mimwe mitambo ichange iripo nemuvhuro apo Chapungu United ichakweshana neHarare City, Dynamos ichikweshanawo neHerentals Football Club, ukuo Highlanders ichakweshana neTriangle, Manika Diamonds ichitamba ne Moshwani Stars. Nguva ndo yaita shanje baba Harare vachitipa kambo kavo the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Sangano United Nations rinoti riri kuchikira zvikuru kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana dzinogona kumbunyikidzwa mumatunhu akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuno kuAmerica zviri kuungana muPotomac Park muguta reRockville kuMaryland zvichiita machikichori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 Mabasa 2019 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi nabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika athuthi udaba lokusindiswa emhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence.
Uzulu wakobulawayo uthi lalo kakube lekhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse kanye lelepasika. Akula okuningi okokujabulela eZimbabwe kwamanje ngenxa yesibumo esibi sezomnotho.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Umcimbi wobuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ngemini yangapha njalo uthembisa ukuba muhle okwamagama. Untombazana oyintandane othontise inyembezi phambi kwequla lekomiti yedale lephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imihloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola i-birth certificate useze wayithola. Zonke lezi ndaba lezinye lizo sizwa kulomsakazo. Uzulu wakobulawayo uthi laloba kube likhefu elide elimanyanisa elokunanza uzibuse welizwe kanye lelepasika akula okuningi okokujabulela eZimbabwe okwamanje kungenxa yesimo esibi sezomnotho abantu bebhekane lenhlupho eziningi. Sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Benny Moyo, ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher engomunye wabalwela ilungelo loluntu othi kunje intengo yempahla lokudla igonge okwethusayo izulu kalinanga kuhle okungaba kuzabangela indlala enkulu elizweni.
I-Independence Day celebrator ubuzwe bethu kodwa-ke ubuzwe bakhona ungala kudla ama-prizes akhwelayo asuphayo. I-Easter kuyisikhathi sokuthi ngabe siyajabula sicelebrate ukuthi udaba lwesindiso olwavulela sonke ukuthi sithole lokho. Independence naye sinika athuthi udaba lokusindiswa emhlabeni ngapha. But asikutholi ngoba ama-prizes aqansile ngensuku zakhona ze-independence. Asila kudla, akula zulu, igwaqo mibi, izibhedlela zilamithi. Ngethi Easter is about healing and service.
Njengoba kunje lenzani lina maZimbabweni ukuze lilungisise umumo eZimbabwe?
Into ekuhluphayo ekhona kakhulu yona leyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyapromise izinto ongazenziwo. Esikhulume ngama-reforms but ayiphabayi isitshintshile, iphosa isitshintshile, but iphosa nxasithi ama-changes abuyayo awuguqukanga lutho olokufanana. Ama-requirements akhona olokufanele edinga i-permission emapholiseni xa sizahlangana. Manje singaba lokukhule kunjani nxa siyafuna ukuthi sithole futhi ipermission ukuthi sihlangane nje free.
Umongameli Mnangagwa uke weza kobulawayo ezokhuluma ngokuthi udaba lombhuqazwe wegukurawundi malukhulunywe mceke kutholakale amacebo ukuthi kulungisiswe. Lina likubona njani?
Ya, indaba yakhona Mnangagwa ngiboni ngani zama ukusebenzisa ihawu lokubalekela amacala abo. Abantu abayibo abayenza umbhuqazwe ungu-Minister of Agriculture omunye umpresident. Kasikezwa indlela yokuthi ama-perpetrators akhona ageziswa njani ngoba ngike kube lokuthula nxa singathola injustice. Injustice ngeyokuthi bona abayenza khonokho bethole isijeziso. Ukwenzela ukuthi abasalayo bengamasosha abaphatha intambo bakahulumeni bekwazi ukuthi akwenziwa kuqakathekile ukuhlonipha uluntu lamalungelo abantu. Okwesithuba kule nto yesithotha i-truth recovery, nxa singathola ngeqiniso ukuthi kwenzakalani asiboni nje ukudlala lokhu. Udlala amadlwana.
Linyeke labathethelela na njengoba umbhalo sithi kumele lixolele labo abaliwonele.
Kanti umuntu oxolele wayephela yize ngotshengisa ukuzisola ukuze thole ilokhuzela. But asikaboni instead ucharamba lo mthodi baloku besidwa kuyimpi kakula ndlela etshengisa ukuzisola. Mina ngokubona kwami umthodi lo charamba batshengisa ucabanga kwahulumende ezayo.
So lithi kakwenziweni ukuze lixole
i-commission efakiwe naliyani National Reconciliation kayiphiwe i-report ezingu-2 ekadumbutshena, iphiwe i-report ethi hambakwe and then we move forward siya phambili. Iliyana indlela yokuthi sithole amaqiniso okwenzakalayo emuva ngapha ngoba ukufihla ama-report nalana yindlela yokuthi uhulumende wayezazi ukuthi ulamacala. Nxa kuyukuthi bazimisele sibili ukuthi kuphele lokhu ama-reporter yimva yakudala indaba engaphumi. Mina ngibona kulobufarisi lapha kubalamanga. Okwesi-2 awujeziswe abayenza khonokho. Sibuyele futhi sibhale kuhle imbali yethu yeZimbabwe, sibhale ukuthi kwayenzakala igugurawunti senziwa ngurhulumente wezani. Ibe yi-history efundiswa ngabantwana bethu. Emazweni enjengeGermany kulicala ukuphikisa ukuthi kwayenzakala i-Holocaust. Sifuna lathi kube lo mthetho wenza ukuthi kube licala lokuphikisa into yegugurawunti.
Lo ke bekungumnumzana Ben Moyo ingcwethi ecubungula okutshiyeneyo uresearcher njalo engolwela ilungelo loluntu. Sixoxe laye ekobulawayo ecingweni.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umcimbi obuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland wenziwa lamhlanje ePotomac Park ngemini yangapha sokwedlula isikhathi sohlelo lwezindaba lolo. Umsakazi weStudio 7 ubele ithuba lokuxoxa lomunye wabaqoqela umbuthano wamawoso ukudla lomculo abantu bejabulela nje ikhefu lokuthola kweZimbabwe uzibuse kanye lele Pasika ukuthi bane ngempela sonto yinye. Loge unkosikazi Rowesai.
Oh yes, sizabona ubuthano ePotomac eMaryland, Washington DC. AmaZimbabweans azabe ajabulela Pasika, sizabe sijabulele independence, sizabe sijabula nje zamaZimbabweans.
Lo ngumbuthano wezombusazwe na.
Hayibo, hayibo, hayibo. Umbuthano lo ngawe se amaZimbabweans akula political party kuzabe wonke muZimbabweans kuzabe ukhona embusano le.
Le uqoqe la besigodlo someli weZimbabwe emelika na embassy.
Hayi, lo ngowamaZimbabweans njenga i-community yamaZimbabweans eseMelika. So kuzabe kule wonke muntu ayikho kuthi i-embassy zange zizave nje ufo Zimbabwe.
Kuyi ino kuyabe kusenzakala kulumbutana.
Sizave siwosa, sizave silokudla, sizave sijabula, sizave sikuleka.
Umculo uyabukona?
Oh, u DJ Tau uzave ukhona. So kuzange kule ukujabula kukhulu.
Liza khulekela yini iZimbabwe njengoba ibhekane lobunzima kwezomnotho kwezombusazwe konke?
Oh, sizange sikhulekele iZimbabwe. Kuzabe kule umkhana sizathola umkhana wokukhulekela abantu basangane nengozi yecyclone Idai. Sizabe sikhulekele iZimbabwe jikelele.
Ngobani abanxusiweyo kulumbuthano?
AmaZimbabweans wonke aseMelika, Canada bazobuya, ama-neighbors ethu, ama-Americans, South Africans, Zambians, wonke muntu siyamukela lokhu mbuthano loya.
Kuzabe kulokudla okunjani?
Ukudla kuzabe kulenyama, kuzabe kuletswala, inyama, konke ukudla kweseZimbabwe.
Ngobani abaqoqela umbuthano?
Oh, kulo DJ Tau uza sipa ukudlala konke. Then kule Mrs. Gwekwerere. Then kulo Tisu African Goodies izabe isithengisa, sizabe sithengisa amazowe, amaputi, things, lemon creams. Wonke wonke into yes Zimbabwe. Ama hewa zabe agcwele. Zwe orange, I cream soda, I raspberry, I blackberry, I peach, cream soda, yama cane, yonke into yes Zimbabwe. Ispeko, ispeko, I roiko usavi, madras curry, ama simbi, umfuto, ama temba, inhlanzi, ziomesweyo. Umbida, indumba, amahlamvu azabe khona, ithanganda, iroibos, five roses, i-coffee, re-coffee, ya umkhwaba uzabe ukhona futhi, idovi silayo, honey silayo, isoda yaseZimbabwe, ukuthengisa idelele, i-brown rice, impuphu yamabele silayo.
Loge kungunkosikazi Rowesayi owetisu Zimbabwe Goodies obekhuluma ngomcimbi wobuthanisa izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika esigabeni seMaryland owenziwa lamhlanje ePotomac Park.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba forembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Untombazana oyintandane othontise izinyembezi phambi kweqola lekomiti yedale lephalamende ngenyanga edluleyo esithi wehluleke ukubhala imhloliso kaform 4 nyakenye ngoba ibhekane lobunzima bokuthola ugwalo lokuzalwa i-birth certificate useze wayiphiwa kulandela udaba olwethule yilomsakazo echasisa uhlupho lwakhe. U-Albert Ncube owe-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngempela batho beqinisile abadala lapho bethi umntwana ongakhaliwe ufele embelekweni wasakhulayo esibongiseni mthombeni wesilikwe wale mnyaka okuzalwa elithumi lasikhombisa uthinthe inhliziyo zabaningi lapho esehlisa ezimathosi inyembezi elandisa ngobuhlungu ngokubanjwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Usibongiseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa wathi uyizwa hamba egolwa namalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komthitheli wathi wafuna i-death certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza usibongiseni wathola i-birth certificate kanye lesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole ejabule okumangalisayo lapho sifika kibe silikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sengibele i-birth certificate ngoba bengingaselali ithemba lokuthi ngizafa ngayithola. Okwakhathi ezengifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili, ngifunde ngibasi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi inkosikazi siphathisiwe enkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekuboneni kwami ngibonga kakhulu lawo abantu abangincedisayo, abantu abafana nalo CDYT lo Studio 7, labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikukhayelele ukuthi umntwana lo wabuyela esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo, kodwa izandla zami zinjani zimfitshane. Angingeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku, ubunzima bukhona erejista. Lami ngingathi angazi uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo, kodwa ubunzima bukhona.
Umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga leMthwakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathintheka kakhulu ngodaba lukaSibongiseni okwabavuqa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso into eyayihlupha kakhulu i-death certificate yekamama. Kuyikuthina emakhaya, thina emakhaya abazali kumbe izihlobo umphakathi nje wakwaMthwakazi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-death certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things kwenziwa i-ignorance yabantu, solakala sesifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Maphosa ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba, seliningi labo ngabazukulu abahlala labokhulu labogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqulwe eminye imithetho ukuthola lezi ncwadi, lolu dubo luzahlala lukhona.
Sisi futhi ngayini uma-ofisi la anikeza izincwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi nxa ugogo nabokhulu besiza labantu abanjalo abangabazulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babanikeza, ngoba umntwana onesivalo selizwe lasezimbabwe omele akholise elokuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-rights akhulule ama-rights akhe naye ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abanabazali abangelabo.
Kusenjalo umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokhulumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission wayengumahlulu uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi baphiwe ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima ngokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa bajikelela emlindini.
Kunje ngendaba le yama birth certificates lama death certificates kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama examinations yabantu babo lapha balele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kuze siyakuqalisa mhla ka 27 November lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo, khanya kuthi izulu lingana, amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndawo.
UNare uveze njalo ukuthi imbiko yakhitshwa ngamakomishini kaDumbujena Lotshe Hambakwe awahlolisiswa ngombhuqazi wegugrawundi anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi yakuvuluke kulebunzimanyana sisifikiye sakhulumisana lo Vice President uBaba Mahathi ukuthi khulumisane nabo. Ulokhu esadinga ukuthi angabi njengokwazi kwenu abe phethwe isigaba umgabe ngaleso sikhathi balokhu besawadingisisa.
UNare uthi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi, njalo ukhuthaza uZulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engelabo uthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe Mgceke lenhlupho zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa yibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngimele iStudio 7 ngisemajawunjeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Okwamanje wathi sike siye kuChris Gande esethulela uhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokholo, umnumzana Isaac Mbofu. Sixoxa ngelanga lePhasika, iEaster. Ye, okwakuqala ngiyalamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga baba, siyabonga. Kilathi siyathokozwa ukuthi singene phakathi kohlelo.
Hayi, kuyizwakala. Ungasitshela baba ukuthi ilanga lePhasika leli lilokhu lisafana yini lensuku zakudala okukhangelwa khona, ikakhulu abantu besangani bayakholwa bangamakholwa?
Umehluko ukhona, kodwa kuqala abanye emasontweni abo bayaluqakathekisa ngoba kulezi nkonzo ezinkulu ngalesi sikhathi. Uya kwamanye amasonto ufice abantu baningi, abantu engxenye baqede i-Easter yonke besezinkonzweni. Kodwa-ke umehluko yiwona lo oke wawuthinta baba, ukuthi abanye kabasakukholwa lokhu okumelwe yi-Easter. Sebezenzele zabo i-Easter sesiyisikhathi sokuthi bayazikholisela nje, bethekelele izihlobo zabo badakwe benze konke okunye okuphambene lo mkhuba we-Easter.
Kahle kahle wona umkhuba we-Easter unanzwa njani?
Umkhuba we-Easter unanzwa ngokuthi baba, ikakhulu njengokwenziwa ngamanye amasonto, kuthi iviki eyandulela eza kuqala kwe-Easter kuthiwe base baqalisa ukuba lezi nkonzo emasontweni abo, besiba lezi nkonzo, besiba lezi nkonzo.
Manje-ke nxa sikhangela baba ukubana ilanga lePhasika abanye bayandise ukulifanisa lelanga leKhisimusi, ungathi umehluko ungaphi khona?
Umehluko yikuthi iKhisimusi ikhangela ukuzalwa kukaJesu, igcile ukuthi uJesu wafika lapha emhlabeni, abantu iKhisimusi bathakazelela ukufika kukaJesu. Kodwa-ke iPhasika lilanga loku izinsuku zokukhala, kukhalela ukuhlupheka lokufa kukaJesu, kubuye kube lokujabula ngoba wavuka wakunqoba lokho ukufa.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu nxa bekhangela amalanga wona la omabili bangani bayakuqathanisa iKhisimusi lePhasika, ikakhulu ekukunanzeni bethenga isigqoko bekholisa besidla.
Ye, liqiniso lelo baba. Ikakhulu iKhisimusi seba ngeyokucwecwa, ngeyokukholisa, ngeyokuthini. IPhasika ye kuyathengwa ukudla kube kunengi, bese kusithi-ke abanye sebekhohlwa ukuthi kathi yona iPhasika ngeyani. Umehluko yiwona lowo baba, ukuthi iKhisimusi ngeyokuthokoza, abantu bayakholisa, kanti iPhasika ngeyokukhonza okujulileyo, kukhunjulwa ukufa lokuhlupheka kukaJesu.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Kulungile baba, kulungile Gandhi.
Lo-ke ngumlobi wengwalo zesiNdebele, umnumzana Isaac Mbofu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Yena-ke ephuma enkundleni uChris, kungena usithandekile Mhlanga lohlelo oluphathelane labesifazane Ola Women's Forum.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomkhokheli webandla le-PDP unkosikazi Lucia Matibenga. Sihlaziya ezomnotho welizwe lokuthi siphatha njani abesifazana.
Lapha intengo yezinto asisakhulumi ngayo, sesiphonga ukukhangela kuphela ukuthi khona angazi ukuthi sisibili kuzaphetha ngani, kodwa isinkwa sona siqale ukuthengiswa nge-$3.50. So nisinkwa phela yakwazi ukuthi noma ulabantwana silabazukulu, so baphilela ku-bread bin phela ngaba ngalo bangezindlala labo bayovula bathatha amapisi angu-2 angu-3 badle. Kodwa kathesi ngendlela ngemtengo yakhona esinkwa esikhona angazi noma singathi siyapheka wona amacebelengwani layo impuphu yakhona isikwelile futhi. Abantu bayansasariza nje ukuthi uyabona umuntu owadalwa nguNkulunkulu kunzima ukuthi aphonge uvuke efile ukufa mahlayana, kodwa abantu baphila nzima. Kuphilwa nzima ezindlini kathesi, abantwana bavala izikolo, sokukhangelelwa futhi ukuthi ziyavulwa in a short space of time, kathesi ziyavulwa next month izikolo zakhona. Ayikuzima angisibekamanga.
Ngezinye indlela kusela kuthakazelela izehlakalo njengoba sibona nje okwe independence, okazibuse, okwephasika.
Umlomo kesiso uyakubona ukuthi nje kubuzo kuyaziwa nemibuzo yokuthi kuthwani ukuthi khona abantu bayabe lokhe e-worried bezihlupha engqondweni ngokuthi sathi siyakwenzani. Hayi, abanye labo ukuthi bahambe amadili andilani okuthakazelela, but hayi kaningi ngakho kaningi ngibona ukuthi abantu bathwele nzima. Abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo. So ngakunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho, i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni. Kulokhe sisehla siyaphanga.
Singathini ngabesifazana, ikakhulu abalwa kumpi yenkululeko, ukuthi singathi kwabanceda yini impilo zabo?
Uyabona ukuthi into yonke nxa isenzakala, ipolitika yonke nxa isenzakala, umuntu owesifazane ngiyosalela emuva. Uyabona lokukhulunywa kabakhulunywa kangako ukuthi kade bekhona, kodwa lokuthi ngakhangele uhulumende wanamhla awubaboni sibili beqonga ngabeqonga labo ukuthi bakhona lephambili, ngoba phela ntsho kathesi okwamanje ngumbuso wabona labo abalwela inkululeko. But abafazi hayi, asibaboni basithelwe kumbe basithwe yikuyini, asibaboni kakhulu. Siphonga ubona ama-1-1, sibone ngani bakhona ngani kabakho, but hayi, balwa nje njengabantwana belizwe labo abakade bephathekile ngokuthi uhulumende atshintshe. But kukhanya hayi kusase lohambo ukuthi sibili bananze labo ukuthi baba lokuncedisa, baba lokusebenza okwabonakalayo.
Leyo balaleli bingxoxo nonkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party. Sixoxelaye eseGweru. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
esikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siya phambili, kodwa ke kodwa sikhangile ukuphuma emidlalweni yenguqo edlalela namhlanje esigabeni sePremier Soccer League. Capes United inqobe iBlack Rhinos 2-0, EFC Platinum yabhuqa iWangi Colliery 2-0 njalo. Ngomvulo iChapungu United izangqikelana leHarare City, eDynamos ingqikelane leRentals, kuthi ke iBoso iHighlanders ijikelisane leTriangle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Isithi libe lempela sonto yePasika ehle.